manufacture instrument ya kabule twayo ino base nabukendeswa kwe chimageni government manufacture instrument 145 zvangwetika apa kudzosora zvinhu zvakabve ngezviri kare kubvira kare kare chaizvo kurima commercial farming chitanga kuitwa munyika muno mezimbabwe kare kare well before independence zvirimwa zvese zvevarimi zvanga zvine control yegovernment tanga tine chibage nemama grains zese achiita under GMB act mukaka uchienda kudairy board act kotoni kune marketing board act mombe kucc act zvichidaro zvaiitirwa izvo kuti varimi vakwanise kupuhwa mutengo unoita kuti varambe vachirima varimi vachiwana mari unoita kuti vapunduke varambe vachirima zvinhu zvakachinjwa apo 1996 ndepakachinjwa zvinhu pauya esapu paipai esapu yakauya ichiti ngatine bhanana zvese marketing yemacommodities ese now zvaitika izvozvo zvinanga zvaitaitwa paesapu zvacho hazvina kuzobudirira manje ndipati kazoona kotoni yafa cc yafa jedi yakatobvofa futi yazomutswa necommandi saka tikuona kuti maitirwa aitwa zvinhu kare akasimudzira urimi wemuno munyika zvakanyanyisa angodzoserwa pakare and varimi vedu vatinoda kana varungu vanga vari mapurazi kare vanga vane experience yakakura vanga vachichengetedzwa vachiri vaine makondrozi wavo kozoti vedu varimi vadiki ava nekuwanda kwavaita uku varimi vanga vachipiwa mitengo yekuti haa kuna chakanaka vanotenga vanga vachingoda kutenga nemari dzavanoda saka dzakaa dzavaita kudzikisa pasi urimi hwemunyika muno nyika yapesa yakutsvaga kunze kwenyika nyika yakutsvaga kuinsaenzi yakushubika
asi kana vachabikwa vamwe vagarawo vachichemawo nemabhadharirwo anoitwa mari neGMB zvokuti vanotsvagawo pekuti vatengese vachikasika kuwana mari
ichokwadi nyaya yemabhadhariro pane makore azvikaitika izvozvo GMB haa maigona kuzobhadhara gorounoya chairo izvozvozvo zvanga zvakashata asi makore matatu apfuura aiwa kubhadharwa zvakanaka 2 weeks 3 weeks bot kare kwacho kwavazi vaibhadhara zvakanaka saka tira muindependence vaibhadhara mu30 days 1 month makoreatapfuura anayaka GMB iri kubhadhara between 14 days to 1 day saka nyaya yemabhadhariro yanaka saka tokwanisa paipai but makore ayo ekumashure ayo aitangaaikwanisa kubhadhara shuwawo murima aizora makamirira and makore acho yakadzosera vari mumashure kuti murima akaendesa wit kana kuchibage kupedza gore rese asataura mari yacho anorima chiuzi zvakaaane izvozvi vakaramba kana zvaona izvinezvi haa zvakanaka chizvo
saka iye zvino tani yechibage iri kutengeswa nemari
tani yechibage yakakotwa neus dollar asi ichitobhadharwa nezim dollar yakakotwa neus dollar iri pa$242 per tani saka tine interbank rate yeus dollar inenge tiri applicable munhu unobhadharwa murimi iwoyo zvinengomarisoyavo ne$242 munhu ndomumari yaiswa maakaunti make iyoyo tikangoti $242 US.
Ko panyaya iyoyo yekuti vanhu vaakurambidzwa kutakura matsaga echibage anodarika mashanu kubva mudunhu rimwe chete kuenda kune rimwe dunhu munoonawo sei danho iri
chedi murima akapinda mumfirudhi mubhurakare handina imwe firudhi yandoziva ndakakuriramo danho iroro ndibata vanhu vagara chimwetwa bhurakare iwaya chinangwa chese chichekuchengetedza varimi chinangwa chacho chei kuchengetedza varimi kozi tinoziva dake zvinezvi vakandemeekuzai kuti umbavha hwanyanya mapurazi vanhu vanoenda unokohwa chibage ngozi kune market saka kondro iyoiye iritaurwa iyi inochengetedza murimi and pane pangu pakuti kana inini ndiri munhu ari pachena chena ndida kuendesa nhingi 10 bag pabereki wangu ndiona palocal GMB depo ranoda kuti ndiri murimi ndine growers number hapana problem mbabati ikondro yekuta kuchengetedza varimi iyoyo inini sevarimira ikondro yakatinakira kozi isusu varimi vacho hatina need yekumubva mubva chibage hatina kuchirimira kumubva maningi yacho saka chirimira kuti tione mari nacho mari yacho yakawanda nacho chibage ichocho.